unosvika panotariswa nezvegomarara unopinda wokwazisana newe wokubvunza zita rako vachinyora vachikubvunza makore ako nekurarama kwako kuti une murume here une vana vangani wakambowanikwa nemumwe murume here une varume vangani vakakuwana zvese izvozvo vanenge vachida kuti vanzwe kuti vawanire pekutangira nyaya dzekuti zvinenge zvakakumirira sei
mungati imi makabatwa sei pakuvhenekwa chirwere ichochi chegomarara
vanochengetedza zvakanyanya vanochengetedza zvakanyanya havaende vachitaura uyu wapinda muno wataona ane chirwere chakadai ivo havataure nezvazvo nokuti vavanoona pazuva vakawandisa vanotanga kukansela vasati vatanga kuita basa iroro wokuzivisa kuti urwere uhu hunenge hwakamira sei hwegomarara vachikuratidza kuti gomarara parinotangira ndepapa richizogumara apapa rine masteji mana tinoreva kuti 4 stage saka vazese izvozvo vanenge vachikurayirira vapedza kukurayirira vachikukansela vobva vazoti chiuya tikutarise woenda wotariswa pavanokutarisa pane chimwe chimushini chavanoshandisa saka iwo unenge uchiona kuti zvinenge zvakakumirira sei saka unenge wakukombeyawo nemapictures aya avanenge vakaisa pamadziro uchiona iwo nokuti iyo chinenge chichizonongedzerawo kuti ndepapa iwo unenge uchiona kuti inini gomararo handina kana uinaro unenge wauchiona kuti riri pastage 1 kana kuti pastage 2 kana pastage 3 wapedza vanogara newe pasi votaura newe vasati vakuzivisa zvavo zvavanokuzivisa vogokuzivisa vokunyorera makadhi avo vachinyora makadhi wayo vapedza kukuzivisa hapana chinhu chinorwadza unongobuda waimomo woenda kunobatsirwa kwavanenge vachienda unobatsirwa kune nzvimbo dzinobatsirwa zvakanyanya muHarare nemuBulawayo nemasvingo
muchaenda muchinodzidzisawo mamwe madzimai here nezvamakadzidza
kamurana kamurana kuenda kumaprovhinzi ese ari gumi chinotaura nenyaya yegumararwa zvataimboita kare nenyaya yechirwere cheHIV and AIDS kusingasvikike isusu tichaedza nepatinokwanisa tichinge tichisvika kunzvimbo idzodzo tichitaura namadzimai mumakereke mavanenge vari mumaclabhu mavanenge vari nyangwe negungano dzedu dzatinoita dzemapato yezvematongerwo enyika tiri kuti nyaya iyoyo tisainyare ngatiishambadzei nokuti ndo chirwere chimwe chaape chipiri kuuraya madzimai kunyanya.